manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, chikunguru 13/2024. Makatirira kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Chirongwa ichi chakakosha pakuti chinoyananisa nokutonhodza nyika. Tinongoziva kuti nyika kuti ibudirire nokufamba zvikuru, vanhu vanofarira kunge vakabatana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kukumirikidza chirongwa chekupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwevanhu munguva yegukura hundi.
Ndakazongoonawo zvandinofarira zvokudrive. Ndakutoonawo kuti kune vamwe vanhukadzi vasiri vemunyika medu nana Zambia vari kudrive. Ndo pandakaita chidoko doko.
Mamwe madzimai oita mabasa anowanzoitwa nevanhurume achikachamadza vakawanda. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC munhau dzamuri kupakurirwa neni Blessing Zulu. Madzishe achatungamira urongwa wekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kunonzi kwakaitwa vanhu kuMidlands neMatabeleland kubva muna 1983 kusvika 1987 asangana muBulawayo nhasi achikwenenzvera gadziriro yavo yeurongwa wekunzwa pfungwa dzevanhu pamberi pekukumikidzwa kwebasa ravo mangwana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vachaparura urongwa uhu zviri pamutemo paState House yekuBulawayo. Nhasi mutungamiri wekanzuro yemadzishe kana kuti Chiefs Council Mambo Mchani Kumalo vaudza bepanaure Herald kuti madzishe asangana kuti atambire gwaro revanhu gumi nevaviri vainge vachiita tsvakiridzo yezveurongwa hwekugadzirisa dambudziko iri kana kuti steering committee. VaMnangagwa vachazosumwa mangwana nezvange zvichiitwa mwedzi mishanu yapfuura nekomiti inosanganisira maseneta ose ekumatebeland north nesouth. Mukuziya nezveurongwa hwemangwana uhu, Tabata Gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza.
Ndoda kutsigira kuti hongu kune urongwa huriko mangwana hwekuparura chirongwa chokuenda kumacommunity vanhu vachinonzwikwa. Chirongwa chichaparurwa nemutungamiri wenyika wedu Comrade Dr. E.D. Mnangagwa. Zvekare chirongwa chinenge chichikumikidzwa kumadzishe kuti vafambe nacho.
Ko urongwa uhu hwakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe?
Chirongwa ichi chakakosha pakuti chinoyananisa nokutonhodza nyika. Tinongoziva kuti nyika kuti ibudirire nokufamba zvikuru, vanhu vanofarira kunge vakabatana. Iyi ndiyo kurudziro yemutungamiri wedu yenyika vaMnangagwa kubvira pavakatora chigaro chekutungamira nyika ino. Saka ndo chatichaona zvichiparurwa mangwana.
Saka madzishe ndo anenge achitungamira urongwa hweso?
Hongu.
Gweta guru rehurumende kana kuti attorney general amai Virginia Mabhiza vachitaura vari parunare kuBulawayo. Tichiri panyaya iyi, tabatawo mutauriri weZipra War Veterans Association vaBasta Magwizi kuti tinzwe divi ravo.
Initiative inenge yange yakangonakawo asi dai yange yasapotwaka nezvakawanda zvese kuti ifambe, nokuti izvo madzisha acho anogona kuenda mucommunity agonoshaya vanhu vekunotaura navo. Isusu vamwe vacho varume tichishayawo mukana wekuti tingasvitsewo sei zvatakaona nenguva yacho iyoyo. Saka zvinozoshatisa kuti zvese zvinongoramba zvichingotendeka panzvimbo imwe chete.
Saka kuti zvinyatsofambe zvakanaka semaonero enyu, panofanira kuitwa sei chaizvo?
Zvaifanirwa kuitwa papapa paifanirwa kuvepo kududza pachena kuti acknowledge kuti zvakaitika, kuti pakaitika mhirizhonga inonzi genocide kugrounds pachena inokuita kuti chengetedzeke zvina reserve kuti pakakupika yazi ndiro kuti zvishwa vabatwa nezviro anovanovana angataura kudaiwa vakaiti step number one. Step number two, anyiri kuti apology iyoyi yechitsvagwa nemadzishe iyawo apindira madzishe apindira zvavo asi avapa dzidziswa kuti vanofanirwa kuita sei iye madzishe hazvisisiri zvekuti vanhu vanofanirwa kutaura vachiti chii madzishe zvavanonzwa mumwoyo yavo saka ipapo ndepane musiyano.
Asika hurumende iri kuramba kuti panganzi paiurayiwa vanhu pachiitwa zvemarudzi kana kuti genocide apa
kushandiswa kwemavara
sekuona kwenyu mungati muri kuti kwanga kuri kupondwa kune chekuita nerudzi
zvakaiti apa kwai zviriwa zapu nezipa nguva yacho iyoyo ndozviri pachena nokuti ndo vakapondwa vacho vachiteedzerwa vakazopiwa zita rekuti madividend saa kufamba zvichienda pamberi kwavakuitawo kuregererana 1987 but zvese izvozvo zvanga zvichiitwa agenesti zapu nezipa saka kana zapu nezipa zvisipo panyaya yacho kuti vataurewo zvavanonzwa kana kuti vabatsirewo pakuvakawo runyararo hwavo hwacho hwese hwepasi chigare muzimbabwe kana vasimo vavo zvimwe zvacho tinenge tichingoti zvinhu zvichangofamba hamene pamberi pavo.
Mutauriri weZipra War Veterans Association vaBuster Magwizi vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gwaro rakaburitswa neCatholic Commission for Justice and Peace rinoti vanhu zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vakapondwa kumaTheberland neMidlands munguva yegukuraundi iyi. Vamwe vanhu vaibatwa chibharo nekuitwa kafira mberi. Vamwe vanoti vaimanikidzwa kuita zvepabonde nehanzvadzi dzavo kana nana mai vavo. Mauto e5th Brigade ayo akadzidziswa zvechiuto kuNorth Korea ndiwo anopomerwa mhosva yekuponda vanhu. Asi hurumende yakambotanga ichiti yaive nguva yehondo sezvo ichiti vezapu vainge vapandukira hurumende. Asi vaiva mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakazoti yaiva nguva yekupenga. Kunyangwe gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vakamboda kuti nyaya iyi yakagadziriswa kuburikidza nekubatana kwezanu nezapu muna 1987. Musangano weUnited Nations wakakurudzira kuti nyaya iyi igadziriswe kupedza kusawirirana kwemarudzi munyika uye kutiwo vanhu vane hama dzakapondwa nekuitwa kafira mberi vange vachiripwa. Mumwe mudzimai wemuZimbabwe arikukatyamadza vakawanda nekuita basa rekutyaira magonyeti achienda kunyika dzakasiyana-siyana mudunhu reSADC. Nekuda kwekusagadzikana kwedzimwe nyika dzemudunhu, basa iri rinowanzoitwa nevanhurume. Asi mudzimai uyu anoti kunyange paine zvimhinga mupinyi zvaanosangana nazvo, izvi hazvisikumisa kuita basa. Chingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Matambudziko aya anosanganisira kushungurudzwa nezvekuda kumanikidzwa kuita bonde uye kushaya pekurara pakafanira mune dzimwe nzvimbo. Muzvare Senzeni Tabeth Machona, avo vane makore 42 ekuberekwa, vanoshandira kambani yeMushroom Logistics vachienda kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC, vanotsanangura nezvemamwe matambudziko avanosangana navo.
Saka challenge yatinoita kazhinji kacho ndeyekuti chero pamaoffloading point kana kuti pamaloading point tinowana pasina matoilets evanhukadzi, tinowana pasina mabathroom evanhukadzi. Kana imo mumacompanies chaimo zvakatotitorera nguva kuti tinge tichitambirwa, nekuti vaingotiudza chikonzero ichocho kuti hongu isusu mafacilities atinawo pano ndeevanhurume. Saka ichallenge.
Tabvunza Muzvare Machona, avo vanobva kusanyato, kuti chii chakapa kuti vade kuita basa iri.
Ndakanga ndagara ndichingofarira zvekudhiraivha, saka nekuzofambawo kwenguva ndichiita zvokuti sasvokoda ndichitengesa kunana Zambia, ndakazongoonawo zvandinofarira zvokudhiraivha. Ndakutoonawo kuti kune vamwe vanhukadzi vasiri vemunyika medu nana Zambia vari kudrive ndoo pandakaita chidoko doko
vaendererawo mberi vachiti
ndinonzwa kufara nebasa rangu ndinorifarira zvokuti ndakambenge chifungwa kuti pamwe ndicharesaina so early bari aiwa ndinozwisisa kuti kabasa ndichiripo kana nyama nemweya zvichiri kufambirana aiwa ndiri kufarira basa
munyori mukuru musangano rinorwira kodzero dzevanotyaira magonyeti vezimbabwe aulichisa drivers union vakennedy masese vanoti vane vanhukadzi vanosvika zana nemakumi maviri vanhu vanhengo dzavo asi vanoti vamwe vavo havana mabasa
vakawanda zvavakaita kudaro ndofunga paregista redu takatombosvika nguva yetakasvika madzimai kwana kuita kuma 120 si pa 120 ipapo taigona kuona pane vashanu kana vashoma kune gumi vanogona kunge vachityaira kumakambani akasiyana siyana
vaenderera mberi vachiti sangano ravo riri kuita zvese zvarinokwanisa kukurudzira makambani kuti ave nezvirongwa zvakanangana nekukurudzira vanhukadzi kuti vakwanise kushanda vakasununguka
isusu pachedu tine gender policy yakanaka muzhtdu policy inotiita kuti nesuwo tinzwe kuda kuti madzimai nevarume vawane mukana wakafanana pakutyaira tinozviziva isusu kuti hakuna basa rinonzi harikwanisike asi chinoita kuti basa rinzi harikwanisike kuitwa nemadzimai ndeyekuti zvikwanisiro zvekuti basa iroro riitwe
mukuru musangano rinoona nezvekukurudzirwa kwemadzimai mune zveupfumi reaction women group amai Edna Masiwa vanoti madzimai anotyaira magonyeti ari kuita basa guru kwazvo
se women's action group tiri kuona zvikuru kuti madzimai ari kuendawo kumamwe materein kudzimwe nzvimbo dzanga dzisinganyanyosvikwa nemadzimai sekudraivha matruck saka tinongozvitambira kuti madzimai vava kudraivha matruck ende vazhinji vacho vanenge vari kuita zvakanaka mubasa ravo iroro
shuwiro yaamai Masiwa kuona madzimai akawanda achizvipira kuita mabasa akaita sekutyaira magonyeti sezvo kuine mikana nokuda kwokutatarika kuri kuita kambani yezvitima yenational railways of zimbabwe kana kuti nrz ndakamirira studio 7 mufrancistown botswana ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inonzi yabomba nendege dzemando yemadrones imwe nzvimbo inochengeterwa mafuta ekufambisa dzimotokari mudunhu reRostov muRussia mangwanani anhasi. Kubombwa kuri kuitwa neUkraine muRussia uku kwakanangana nekuedza kuti mauto eRussia asakurumidze kupinda munyika mavo achivarwisa. Russia yatiwo yadonedza mamwe madrones maviri mudunhu reKursk neBelgorod. Ukraine inotiwo vanhu vanomwe vafa mumatunhu akapambwa neRussia maviri anoti Donetsk neKherson. Iko zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye.
Ndimu kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Primrose Makotore vanova ivo mukuru wekambani yePrime Life Snacks iyo inoita zvekubika iri muHarare. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Makotore, mungatisananguriro kuti semudzimai zvii zvakaita kuti mufunge zvokubika.
Ndakatinga bhiziri zvinhu zvanga zvakatiomei ndisinga muchirikiro panguva yatakambodari kanyaya ya 2008-2009 munyika zvinhu zvava zvakanyatsooma chaizvo saka mari dzekumabasa dzazvi dzisakwani saka kuda kuti ndibatsire baba kuti mafizi nevana vechikoro vana varambe vachienda kuchikoro ndikasako ini ndadini kungoitawo zvokubida zvanga ndagara ndichingoita asi ndechichiita kuti ndezvita nechimwe chitero kuti ndikwanise kuwana mari yekuti vana vakarambe vachienda kuchikoro ndio matangira ndakamboita iyayo ichingobitwa ova nhekuche kutondoka ndinoenda ichingobitwa ova vachidhani mashamwari makangoti ane zvaari kuita kamutambo kake ndakupedika wanotokaya ndakudobhadhagwa mari yakudouya vana vakudoenda kuchikoro zvezvakudoende.
Saka pamunoita zvekubika izvi munobika chii nechii?
Pambakatanga ndaingobika chikafu chatinoti mafinger food ndana makamusa masosijo mapai zvichingodaro zvichingodaro asi pakazouya COVID handiti munoziva vanhu vachiitva vasaende kumabasa vanhu vanga vakungoshandira mudzimba saka vakakwa kuti kuna zvekuti hanzi makonferensi kana masemina saka basa ranga rashoma kubva ndatanga kuita zvekubika makeki saka iko zvino ndinobika izvo masneksi yayo asi ndakuita makeki zvakarezve makeki emitambo yakasiyana-siyana angava ari mabirthday angava iri mitsvato angange ari maroro zvese zvinei.
Zviri nyore here semudzimai kubata basa iri remaoko kana kuti zvii zvamungakwanisi kunge muchiyambirawo vamwe madzimai vakateerera pari zvino?
Chandoziva ndechekuti chinhu chese kuti chibudirire zvakanaka unge vachishandira hapana chinhu chinombouya nyore usina kuisa simba rako usina kuisa mweya wako wese kuti zvibude zvakanaka handingati nyore asizvo handingati zvakaoma nokuti kana kunge washingirira kuita chimwe chinhu uyasvika chinhu chaunoda aiwa zvinonya kuende.
Kune vamwe vakateerera vangadawo kuita izvozvo zvekubika munovati chii?
Tine madzimai akateerera angada kuita zvekubika kungava kubika masamusa kungava kubika macheche ndeti mudikani wadononoka watanga nyika yakakura saka vekutengesera vachiripo vakawanda chaizvo saka kana ukanzwa kuti izvi ndo zvandokwanisa kuita aiwa chibva watotanga.
Munhu angaziva sei kuti izvi ndo zvandinokwanisa kuita unyanzvi nazvo semadzimai nyanya?
Semudzimai kana uchibika uri mumba ndiroda kutaura ndakanyanyorekera nyaya dzekubika iwone kungozviona wega kuti ha izvi ndinenge ndinozviona izvo asi iwozve zvinenge zvakuda kakuwedzerera kamwe karuzivo pane pakuda kuwedzerwa kamwe karuzivo ndotwawo kutsvagawo vamwe vangakubatsira kuti inge pane chimwe chitamu inge pane chimwe chiyero chepamusoro kwakutsvagawo vanenge vachiita makosi vanenge vachiita kana malesenzi kana kunenge kuchiitwa maseminas ezvemacheki izvozvizvo unge waona kuti zviro zvinhu zvandinofarira but ini hangu maonero andinoita mukadzi wega wega anenge ari mumukicheni achibika aungazvishayiwo kuti ungaita zvokubika makeki kana kuti ungaita zvokubika mafeki kana kubika sezve chaizvo zvinotengesa zvinoita.
Vanenge vachida kuona zvamunoita kana kuwanikwa vachishanda nemi vanokubata ipapo?
Ini ndinowanikwa pavanoti masocial media aya ese ndinowanikwa pavanoya vanoti Instagram ndakanzi timelinesnet ndinowanikwa pavanoya vanoti TikTok ndakati jetije timelinesnet ndinowanikwa pafacebook ndakanzi timelinesnet kana kuti tinhos makotoni ndinobatika kuti zvive panhare dzinoti dzekuno kuzimbabwe dzinoti +263 7720364 +263 0772 7020964.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Primrose Makotore, mukuru wekambani yePrime Life Snacks. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro namambo Nembire vekuMount Darwin vaClement Nembire tichitarisa mabasa anobatwa nematare emadzimambo nemadzishe muchikamu chekutanga chehurukuro yedu. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Changamire Nembire.
Kazuva iva Jonga Kandemiri garoziva kuti semhuri yemuZimbabwe tinogara tiri pairunyararo. Runyararo ndo runovaka nyika yedu. Kana mambo agadzwa atora mhiko yekutonga, anopiwa setifiketi yekutonga ichibva kuMinistry of Justice Legal and Parliamentary Affairs. Ndokunobva setifiketi iyoyo yakuita kuti mambo atonge. Asi kana mambo achitonga, anotonga akazembera pacustomary law and local practices. zvichireva kuti anotonga ari mutsika dzinoenderana nedunhu rake. Mudare ramambo nembire, ini ndine makurukota mana. Makurukota mana aya vose vanouya patinenge tichitonga nyaya dzinenge dzaitika mudunhu ramambo nembiri. Munoitika nyaya dzakatowandei chaizvo.
Munotonga nyaya papera nguva yakadii mudunhu menyu?
Dare rangu rinoitwa kupera kwamasvondo mairi uri musi womugovera. Tinotanga dare nenguva dza9. Dzimwe nguva tinopedza dare zuva ratorereka kuma 4:45. Zvinogona nyaya dziri 10 kana 15, asi hapana pandati ndatonga nyaya dziri pasi pegumi. Kureva kuti munoona kuti mambo vane mutoro wekurerutsa makakava anenge ari mumhuri.
Inyaya dzipi dzamunonyanyotonga?
Kazhinji nyaya dzinotongwa namambo dzinenge dziri nyaya dziri mudunhu mamambo, yatingati pachirungu jurisdiction, mudunhu ramambo raanotonga. Ndozviri pamurawo zvatobvumirwa nemurawo izvozvo kuti aiwa mambo haazogona kunge achienda kunotonga nyaya dzisiri dzemudunhu make, nokuti anenge akutonga asingazivi kuti tsika dziri kuitwa namambo mumwe dunhu dzinenge dzakamira sei.
Kazhinji tinoona vanhu vanotongwa kumatare emadzimambo vachiripiswa, vachibhadhariswa pfuma kana dzingava mombe, mbudzi, mari nezvimwe zvakadaro. Zvinobhadhariswa izvi zvinozoenda kupi mambo nembiri?
Madzimambo hatina chedu kana tichitonga nyaya. Tinotonga nyaya neinonzi restoration order, kureva kuti tiri kudzorera zvinhu kumuridza akwira nyaya. Kana wakwira nyaya uchitiwe wakatorerwa mudzimai wako kana kuti mudzimai wako akawanikwa achiita choupombwe nanhingi, muridzi womudzimai iyeye ndiye anokwira dare. Mhombo iyoyo yakwirirwa dare iyoyo yakudare. Kana dare rasepa nyaya, nyaya yabatwa kunzi chokwadi wakawanikidzwa kune mudzimai womunhu akwira dare, murume uyu ndiye anozoti ndoda mombe mbiri dzehumunza musha waukaita. Mambo votura mutongo wokuti mombe mbiri, hapana yamambo apa kana imwe chete. Mombe idzi dzinoenda nemuridzi nyakumangara. Kana paitika makunakuna ndo panozonzi wapisa sango ramambo, waroora hanzvadzi muri veimba imwe chete yeropa rimwe chete. Ndo panowanikwa mambo mombe yemakunakuna kana kuti mbudzi yemakunakuna kana kuti hwai yemakunakuna. Kazhinji ndoda kubva ndataura kuti vashomanana kana kuti hakuna zvachose madzimambo vanotara mitongo yavo munyaya dzemari. Isu tinobvumirwa kunzi titare mitongo yedu takazembera kutsika. Zviri zviiko? Zvipfuyo, huku, nguruve, mbudzi nehwai ndo zvatoripisa izvozvo. Kana zvichizochinjwawo kuenda kumamonetary value apa handizoziva, asi hakuna mambo anowana chouviri kubva mudare. Zviri kune vanenge vakwirirana matare.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo nembire vaClemens nembire vekuMount Darwin mudunhu remashona zen central muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chepiri muhurukuro yedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga. Iko zvino todzokera kuna Jonga achitudza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuHaiti.
Mukuedza kumisa kusatevedzerwa kwemutemo nemhirizhonga yepamusoro-soro yezvikwata muHaiti uye sekukumbira kwakaitwa nehurumende yeHaiti, sangano reUnited Nations rakapa mvumo yekuti kutumirwe kwegore rimwe chete mapurisa anoona kuti mutemo watevedzerwa. Urongwa uhu ndehwekuti kutumirwe mapurisa zviuru zviviri nemazana mashanu kubva kunyika dzakasiyana-siyana Kenya ichitungamira. Chikwata chekutanga chemapurisa mazana mana chakabva kuKenya chakasvika muPort au Prince mukupera kwaChikumi. Chinangwa chavo ndechekudzimura mhirizhonga nekubatsira hurumende yeHaiti kudzora masimba ayo munyika iyi. Pari nasi zvikamu makumi masere kubva muzana zvePort au Prince zviri mumaoko ezvikwata makumi maviri nezvitatu. Kubva muna kukadzi zvikwata izvi zvanga zvichirwisa zvivakwa zvehurumende. Nekuda kwemhirizhonga iyi vanhu vangangosvika kumazana mashanu nemakumi masere ezviuru vakatiza misha yavo. Mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vachiona nezvekurwiswa kwezvinodhaka nekuchengetedzwa kwemutemo pasi rose kana kuti Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Todd Robinson vakati urongwa hwekuchengetedza runyararo hwenyika dzakasiyana-siyana huri kutungamirwa neKenya hwemultinational security support ndiyo mhinduro yepasi rose pachikumbiro cherubatsiro chakabva kuvanhu vemuHaiti. VaRobinson vakati zviitiko zvinoshungurudza zvakonzerwa nemhirizhonga yezvikwata muHaiti zvinotyisidzira kugadzikana kwedunhu uye zvinoda mhinduro inobva pasi rose. Vakati basa reurongwa hwemultinational security support nderekutsigira mapurisa enyika yeHaiti mubasa ravo rekuedza kudzosa kuchengetedzeka neurongwa hwekugutsa ruzhinji. Vakati hurumende yeAmerica iri kupa mari inodarika mamiriyoni mazana matatu emadhora yekubatsira neimwe inosvika kumamiriyoni makumi matanhatu emadhora iri mumidziyo kubatsira urongwa uhu. VaRobinson vakati America yakatoendesa motokari dzakadzivirirwa kubva mukurwiswa kana kuti armored vehicles, madrone, zvipfeko zvekudzivirira njodzi nezvimwe zvakasiyana-siyana kumapurisa eHaiti National Police. Vakati rutsigiro rwedzimwe nyika rwabatsira mapurisa eHaiti kudzivirira utsinye hwezvikwata uye vanotarisira rumwe rutsigiro kubva kune dzimwe nyika rwekubatsira narwo urongwa uhu. Mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vachiona nezvinoitika mudunhu reWestern Hemisphere vaBrian Nichols vakati mumusangano uchangobva kuitika gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nemutungamiri wehurumende yeHaiti vaGary Connell vakakurukura pamusoro pemabasa ari mberi achaitwa pasi peurongwa hwemapurisa achabva kune dzimwe nyika uye urongwa hwekuti paumbwe kanzuri inotungamira sarudzo inomirira mapoka ose uye inovimbika. VaNichols vakati izvi zvakakosha mukenda mberi mukupa vanhu vemuHaiti mukana wekusarudza zviri pamutemo vatungamiri vavo kekutanga mumakore akawanda. Vakati vaBlinken vakasimbisazve kuti America nedzimwe nyika dzainodyidzana nadzo vakagadzirira kutsigira vanhu vemuHaiti kwete kuburikidza nerutsigiro rwavo kuurongwa hwemapurisa akabva kune dzimwe nyika emultinational security support nemapurisa enyika yeHaiti chete, asi zvimwe zvinosanganisira rubatsiro rwechikafu, upfumi neurongwa hwebudiriro kutsigira vanhu veHaiti. Vakati rutsigiro rwaAmerica kuvanhu vemuHaiti rusharamba rusingazungunuki vakati vachamira nenyika dzepasi rose mukutsigira chiitiko chakakosha munhoroondo ichi uye icharamba ichiita zvose zvainokwanisa mukutsigira. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Ngezi Platinum 1, Arenal 0. Yada 1, Wange 1. Simba Bora yarova Manika Diamonds 1-0. Kuchitiwo Bulawayo Chiefs yarovawo Green Fuel 2-1. Pamutambo wekupedzisira, Herentals yakunda Bikita 1-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kunokumikidza chirongwa chekupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwakaitwa vanhu munguva yegukura hundi kumaTheberland neMidlands provinces. Mamwe madzimai oita mabasa anowanzoitwa nevanhurume achikatyamadza vanhu vakawanda nekutyaira magonyeti mudunhu reSadak. Kana mchida kutitumira tsamba mbosha, zitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 13 kuNtulikazi 2024 ngoKeeps Dube. Endaweni zethu namhlanje.
Angakanelela ukuthi sicale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictims. Kufanele sicale sikhulume nalabo abonayo. Ngoba yibo abakufanele labo bathethelele phela. Ngoba yibo abanecala bazwisa abanye abantu ubuhlungu.
Uhulumende uselungiselela ukusungula uhlelo lokukhulumisana lozulu eMatabeleland ngombhuqazo wekukurawundi kulabathi kumele kuqale kuthoniswe ababulali.
I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozathi khona i-corruption.
Uzulu uthi akujeziswe abenza umkhohlakalo kungajazi kahulumende njalo kubunjwe uhlangothi oluzimeleyo olubona ngokukhohlakalo. Bathwele nzima abakhumuka emsebenzini sebekhulile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha elikhulu leZimbabwe u-Attorney General Virginia Mabhiza uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzasungula uhlelo lokuphenya umbhuqazo wegugurawundi kusasa eState House koBulawayo. UNkosikazi Mabhiza uthi kukhangelelwe ukuba induna zonke zeMatabeleland zizangena umhlangano lowo ohlose ukwethula iziqondiso zokukhulumisa nalozulu ngombhuqazwe lo owabulawa abantu abazinkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 ezabelweni lezi lasenkabazwe ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Kwabulawa amalunga ezaphu kwakuthiwa asekela abahlamuki. Inkokheli yezaphu yakuphika lokhu ngoba yayisithi kayisekeli abantu laba. Abantu abaningi bayalusola uhlelo lolu besithi kumele uMnangagwa laye ahlolisiswe ngakwenza ngesikhathi sombhuqazwe lo. Uyakuphika ukuthi wayesekela igugurawundi. Ezinye induna okwamanje ziyalusola uhlelo lolu zisithi akumelanga ukuthi kuthoniswe abantu, hathi kumele kuthoniswe ababulali. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uMathema.
Into ngiyonke osikazi ukuthenga ibhajethi, ibhajethi iyowafanyazela ukuthi imali yimpi njalo zokuthi bona babephatheke ngalo umsebenzi i-14 members yephaneli zana zona zithola malini. Kufanele kube kliye kumbe kube yeclarity khonapho nokuthi izimota zihamba njani indawo zezimota ngoba izimota yazo phela ngezinye zezinto ezigalaphekileyo nxa kusenziwa lo msebenzi.
Ye, nxa sikhangela njalo lake lakhonona ukuthi kambe kuyaqala njani labantu abawonayo bolabo vele kungaziwa ukuthi bangaphi kambe selesiye ebantwini kuphela liphongtifolokohlo libabuzabuza ukuthi selibaphule inhliziyo njalo. Akunjalo baba Mathema.
Kulabantu abawoniwayo nabonayo kufanele ukuthi bona ababonayo bavele sibekwazi ukuthi ngobani. Batsho labo ukuthi baloxolo oluthile ngendaba leyo but akukaveli lutho wabonayo ukuthi bona bazainterviewa nini ngoba labo baqakathekile kulo mhlelo anti ma uponisa kumbe usenza udaba okakhulu nxa usikothi ngingathi ndina anti singawumajastrateni na kuyadingekala ukuthi uze oldisize ukuthi le side izeza kuphi le izeza kuphi ukuthi usenza-ke i-logical conclusion noma i-particular matter but laba kasikazwa ukuthi bona bazaba nethuba kumbe kuzaba ne-chance ezathi yona kumbe ku-interviewa ama-victims bese sizwe ukuthi bona laba abakwenzayo ngobani njalo bakwenzelani ngoba khonokho yikho okuqakathekileyo okuebengikhalelela ukuthi ngavele zizizazeko angikhangelelanga ukuthi siqale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictims. Kufanele ukuthi sicale sikhulume nalaba abonayo ngoba yibo abakufanele labo bathethelele phela ngoba yibo abanecale bazwisa abanye abantu ubuhlungu.
Ye, kodwa lingabanjwa ngamandla ukuthi hayi ngenani ebantwini kuphela zalitshela okunye phambili lizakwenzani ngakhonokho.
Le induna umatema obexoxa le studio 7 esekwanda eMatoyeni South. Abantu bathi kumele kubotshwe abaphathi intambo bakarhulumente labanye babo kuthiwa batshontsha imali yelizwe okumangalisayo. Bathi kuyethusa okusanda kuvezwa ngu-Auditor General unkosikazi Ria Gajinga othi kule nhlangothi zikarhulumente ezigoqela olubona ngokwethulwa kwemibiko, olwezokulima, olwezemithetho lezinye ezaqambula izigidi lezigidi zamadola eMelika abayithola kuhlangothi lwezemali olukhokhelwa ngumnumzana Mthuli Ncube. Kubikwa ukuba uhlangothi olubona ngezokwethulwa kwemibiko kwakumele luthenge izimota kodwa imali enengi yanyamalala. Lokhu kwenzakala njalo lakuhlangothi lwezemithetho okuleziphathamandla ezatshayela esikhewini isigidi samadola eMelika okwakumele zisetshenziswe ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Ngasanelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphatha intambo bakarhulumente. Ngokubandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule uthi kuyayangisa ukwenzakala kurhulumente.
Liqiniso alikhulumayo Auditor General. Ngiyakhumbula uMthuli ekhuluma ngelinye ilanga sekwenye imeeting elubhane uFinance Minister esithi ethi yena nxa evala ngapha amatsotsi ayabhoboza ngapha, ukuthi kuvuza evale ngapha esinye isikhala amatsotsi ebhoboza ngale. I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozakhi khona i-corruption. Bona abesithi kabaqede i-corruption yibo abafiwela i-corruption. Kulumende umele eqala alungisise izakhi, izakhi kube leyinye into engashiwo zakhi eza kuma laphana ibe yiyo engalwisa ukuqeda i-corruption ngoba izakhi iyehlulekile.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance othi inhlanzi iqala ukubola ekhanda.
Okungenziwa vele okulula yikuthi uhulumende akhitshwe. Akasenelisi ukuzigezisa lo uhulumende ukuthi azilungise. Uzithandele ngewulu nxa uyawubona inkukhu ebiqhwanda yazigoqela ngewulu. Laye lo bengafuna ukuphuma angeke enelisi ukuphuma. Angeke nelise ubanjwe yinofi ubotshwe yiyo yonke into ongayiqamba. Okungasiza ukuthi aphume uhulumende yalo kodwa uhlupho uchiye futhi ebangcolisile abantu kakhulu balaba bempumalanga vele abaqala ngaye bebenefita kukhona abakuzuzayo. I-corruption ye 44 years ukuthi uyilungise lokho kuhleli bona laba abantu vele abaka 1980 angeke kulungise. Kufuna nje uZulu weZimbabwe asukume amanyani ukuthi uhulumende ndilo kasimkhiphe kungabi khona omvotela.
Umnumzana ephidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association uphelelwe ngokuchaphazwa kwemali kahulumende.
Kuyadingeka ukuthi sithathe le ripoti ngendlela eserious, siyithathe hayi ngendlela esike sathatha amanye la adlulileyo. Kuthathwa amanyathelo okuvimbela lokhu ukuthi kungabuyi kwenzakale futhi, ngoba asisoze lafa lavuka leli lizwe lanotha nxa siyekela abantu abalutshwane batshontshela abantu kanti ilizwe lithwele nzima kangaka ukuya ngabo ugcwele yonke indawo.
Abakukhomishini ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission bayalile ukukhuluma ngodaba lolu besithi basaxoxisana ngalo. Abantu abaningi asebekhulile asebasuka emisebenzini ejeneyo bathole amagabha avuzayo ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukudla, impahla yokugqoka lokunye okufuneka nsuku zonke. Iningi labo seliphila ngokucela imali, kubika uEzra Jesus Banda.
Ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe kusukela ngomnyaka 2008 wadala uhlupho olumangalisayo kwabasuka emsebenzini sebesiyaphumula. Iningi labo kalitholi amapentsheni kuthi njalo abazuza leyo mali baphiwa engenela ukuthenga ukudla lokunye. abatala bathi izithukuthuku zenja ziphelela eboyeni. Kulabani njalo abalahlekelwa imisebenzi. Omunye wabukusimo lesi unkosikazi Trifin Mphosa ophelelwa umsebenzi eNational Rollers of Zimbabwe owathenzwa imali yepension kodwa kwaphelela emoyeni.
Ngize ngithi 60 akulalutho ebengiluthola in between. When I turned 60 naya kubo ngabatshela ukuthi sengithene 60 sengiphiwa kathesi i 40.
Umnumzana Stephen Moyo oneminyaka yokuzalwa engamashumi phose ayisikhombisa 69 wasebenza kweminyaka eminingi e-railways wagunyulwa ngemva kwengozi yesitimela eyamshiya sekhubazekile uthi uphila nzima.
Abanye bahola kathesi i-medical pension mina angiholi, abantu abami kabazuzi umsebenzi. Umfana okade bemngenisile babuya bamkhipha, into emangalisayo.
Omunye wathatha umhlalaphansi wokugunyula e-railways umnumzana Norman Silobe uthi baqanjelwa amanga ukuthi bazaphiwa imali yabo yili kampani.
Siretrenchiwe saphiwa ilokhu abathi i-130 leya. Ngithe sengifike ku-6 ngabakhumbuza bagcina besithe wena imali yakho sewathatha yonke.
Ukhulu uMusa Santungwana laye wasebenza kololiwe kodwa yena uthi lanxa imali ayitholayo empentsheni incane uyabonga ukuthi uyancengisa.
Izigiba sinika 30 iyusa kathi sikhona ihlwiqwi sengu-$80.
Wabona ngezokubhadala kwempentsheni i-NRZ okupension fund umnumzana Morgan Nyathi uyavuma ukuthi imali incane abayibhadalayo epentsheni.
Hayi udubo lolu siyalazi sibili asibuyane ezithi ama-pensioners ethu bakhona abakhola imali ezincane. Beginning this July ifund yethu izakhweza imali yama-pensioners.
Umnumzana Mika Moyo oneminyaka yokuzalwa edlula kancane ngamashumi ayisishiyagalombili 83 uthi wasebenza kumakampani ambalwa azimeleyo waze wayaphumula uthi katholi ipentsheni.
Ngithola nale imali engayizuza kuphela ngisebenza e-National Food ngisetiyusa ngamabhondi.
Ugogo uRegina Ngwenya ohlala eKezi ngumfelokazi oneminyaka yokuzalwa ngu-82 umkakhe wayesebenza-ke kukhansila kobulawayo engakatshoni ugada amabhasi inyanga zonke esiyadinga ipentsheni umkakhe efika i-US 20 dollars enasa.
Bayizobona kufanele ukuthi bangizabuzane ngazi lutho. Ngiyabhathi ibhasi $5. Angivele ngithenge lapha ngabe kuthiwa kuthiwa kula khada kula bhasi. So ngaze ngayekhezi ngalungisa ekhezi lakho ngaphanya lawo kungahambi.
Ukhulu uSifazinyoni oneminyaka elingana likagogo uMangwenya uthi kakwazi ukuba kumele athole malini enasa.
Siyathelela izilindi imali yashota. Kathesi ngikhuluma so ishotini lozimalelo ye-rent. Amabhondi bathi bona alingana lelo fuza le-US dollar. Ayasiqhuba yasiqhuba khona sesisi sima-8 khonapho. Yehli value lokhu sehli ayisalingande lokuza le-US dollar.
Wabona ngokuxhumana lokukhipha imbiko kuhlangothi olubhadala impentsheni kaZulu olwe-National Social Security Authority umnumzana Msizi Ndebele uchaza kabanzi ukuthi ngabanjani kumele bahole imali yenasa.
Kusukisela ngo-October 1994 lapho inasa yaqalisa khona kusiza ngapho ngabasebenza kumakhampani azimeleyo lawa ku-private sector. Then nxa kuyukuthi waye kuhulumende sikhangelele ukuthi ebe wayesemsebenzini ngo-June 2002 ngoba yikho lapho kwaqalisa khona inasa kuhulumende ukubanjwa kwenasa. Yikho lapho kwangena khona izisebenzi zikahulumende kunasa. So yiwo amalunga enasa lawo esiwakhangeleleyo.
UNdebele uyaphambili echaza ngemali yempentsheni
ukuthi uhola malini lakho ngokunye okulethwa dubhuku ukuthi sibone ukuthi sikubhadala njani. Okuhleke yilokho uhulumende ufake i-minimum pension engabhadalwa yinasa ukuthi lanxa singakhakuletha kungawela ngaphansi kwale inamba leyo, hhayi kutsho ukuthi siyaphunga ukuphakamisa sikujikele ku-minimum pension yethu. Khangela ukuthi umuntu yena lo wayesebenza wasebenza wabanjelwa imali yenasa okwesikhathi eside kangakanani.
Ugatsha olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social services lwalile ukhuluma le-Studio 7 lusithi-ke Studio 7 ngayikhulumele NASA. Ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Wezemampandleni umdeni wakokhwathalala uthakazelela ukuvuselelwa kobuduna babo emawaza esabelweni seMathoreni South. Kubika u-Albert Ncube.
Bekugcwele abantu emzini wakokhwathalala ngolwesine lapho uZulu abezobona induna entsha igcotshwa. umnumzana Royal Nare oneminyaka ukuzalwa ngamachuma esithupha lasithupha nguye oseyinduna uRhwatalala abelungu besula ubukhosi bukaRhwatalala ngomnyaka 1951 kwasala kubuza induna uMathe umnumzana Marshall Dube umzukulu wesikhosini uthi sesiside isikhathi belindele lolu suku
sifeze owakuvele kwaqaliswa ngokhokho bethu engxenye ubuntu bethu sesiza kulonda ngendlela eyiyo.
Umkhokheli wezinduna kudalele Chiefs Council induna uMtshana Khumalo ukhuthaze uRhwatalala ukuthi ahlalisane kuhle loZulu njalo ahloniphe umongameli welizwe.
Nxa silesole nyethile silendawo zethu esikhulumela kizo singathi njengoba sikhonapha lamhla bese sihamba sichaya njalo umuntu owasikhethayo, kadanti umuntu okukhethileyo lelungelo lokususa futhi nxa ungasamhloniphi.
Umphathintambo obona ngezabelo umnumzana Daniel Garwe uthi ukugcotshwa kwaRhwatalala kugcwalisa izifiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokulondoloza imbali lamasiko akuleli.
Zuva ranhasi izuva guru makorokoto kuna mambo vedu vachangoburwa
sinjenje simbotana lapa sikwalisa izifiso zikamongameli uMnangagwa othe engena uba ngumongameli wathembisa ukuthi ubukhosi bethu umdabu oba sokucitshiwe ngabahuquluzi kuza kubuyibuyisela.
Induna uMbiko Masuku ikhuthaze uRhwatalala lesigaba sakhe uthi wasebenze ndawonye.
Bakhokheleke baba laba bantu bakhokhele kuhle, lani vumani ukukhokhelwa likhokheleke ukuze impilo ibe lula. Kungani ngisitsho njalo? Ngoba inkosi yinkosi ngabantu.
Unkosikazi Mamoreng Maharaswa odabuka eFree State kwele South Africa ngomunye oze kulo mkhosi.
Simotoso ubamona niri 674 esang hokosi ya rona Morena Khwatalala. Sibupa kile bonse siboyena. Siboyena ibiswa pilu ya Morena.
Usenjalo urhulumente usesungule indawo yokulwisana lesomiso sikhona ngemva kokuvulwa ngokusemthethweni indawo yeGaranyemba Ward Drought Mitigation Center elesivande kanye lendawo zokudlela lezamanzi ezifuyo. Evula ngokusemthethweni lindawo umsekeli kamongameli umnumzana Thembo Mohadi uthe ukusungula kwalendawo uzahlenga izifuyo eziningi esezihlaselwe indlala. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka layo obekula umkhosi uthi inkomo esifika phose ezigidi ezintathu 2.5 million zilakho ukubulawa indlala elizweni lonke jikelele lonyaka ngenxa yesomiso esikhulu esaphehlwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikoRhwatalala eMawaza ngu-Albert Ngube.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umphathintambo wezomvikela umnumzana Lloyd Austin uqhube umhlangano lomphathintambo wezomvikela e-Israel lomnumzana Yoav Gallant bezama ukuphendla indlela yokuletha ukuthula e-Middle East. Udaba olukhokhelayo ngolwe-Iran okubikwa luletha okungahlaliseki okugoqela ukusekela abalwa bedlulisa amalawulo ama-terrorist awe-Hezbollah e-Lebanon. Ngikhathazekile kakhulu ngokwanda kokuhlasela kwe-Hezbollah e-Lebanon isebenzisa ama-missile e-Israel, kutsho umnumzana Austin. Ukuhlasela ngama-missile kwe-Hezbollah kubangela ukudubeka kwezinye njalo izizalwane ze-Israel ezidlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 ezingasela mizi kanye lenkulungwane zezizalwane ze-Lebanon esezilahlekelwe yimizi. Ukuhlasela kwe-Hezbollah kulakho ukubangela impi phakathi kwabantu bele-Israel le-Lebanon okuyimpi abangayifuniyo njalo impi le ilakho ukuba ingozi kuzizalwane zase-Israel lase-Lebanon. Wengezelele njalo esithi ukukhulumisana yikho kodwa okungaletha ukuthula phakathi kwele Israel le-Lebanon. I-Hezbollah ithi ihlasela ele-Israel ngenxa yempi eseGaza okungesinye isizathu sokuthi kube lesivumelano sokukhumisana umlotha kulandelwa umbono we-Israel owavunywa ngumongameli Joe Biden kanye lekhansili yezomvikela kumanyano we-United Nations kodwa iHamas ayikavumelani la nalumbono. Ukwehluleka kweHamas ukuvuma umbono lo kwenza izizwelane zePalestine leIsrael ziqhubeke zidubeka iIsrael kusikhatshana esedluleyo iqhube uhlelo lokuhlenga abathunjwa yiHamas abane eGaza njalo asisoze siphumule kuze kukhululwe abathunjiweyo bonke abagoqela izizwelane zeMelika. Umnumzana Austin uthe laloba iIsrael isilwa lesitha esilochuku kumele iqhubeke ivikela izizalane zeLepalestine eseGaza njalo yengeze usizo olungena eGaza. EleMelika lizosebenza njalo leIsrael leLepalestine ukwengeza ukuvikeleka kwesigaba seWest Bank njalo liletha ukuhlaliseka eGaza ngokuqoqa okuza kwenziwa ngemva kwempi kanye lokubunjwa kwamazwe amabili alozibuse. Izizalane zeIsrael kanye lezePalestine zonke zilelungele lenkululeko lokuvikeleka njalo sisiya phambili ubudlelwano bethu bezomvikela leIsrael buzaqina. EleMelika lizaqathekisa ukuvikelwa kwempilo kaZulu eMiddle East njalo lizamisa ukumemetheka kodlekela kuleso sigaba.
Le imibono kahulumende weMelika wothi ke ngike nginike ithuba okwamanje uNtukameli Gomo.
Lengala puma lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngeviki ephelileyo besiselupane lapho okulomfundisi oyetheswa icala lokudlwengula umntwanyana okugrade 6. Namhlanje siseHarare lapho okulomunye njalo umfundisi omiswe emthethwandaba kamantshi namuhla. Umazibaba Gift Mushonga esetheswa icala lokudlwengula abesifazana ababili ababehambe kuye besiyadinga imithandazo. Amacala okudlwengulwa kwabesifazana akhanya esanda elizweni. Kambe kwenzakalani kahle kahle? Sixoxa lomnumzana Albert Mazula, isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beHarare, iHarare Residence Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga mnumzana Nkomo. Lami ngiyathaba ukuba kulolu hlelo.
Ungathini ngalolu daba?
Kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu onjengomfundisi loma umprofita esenza izinto ezinjalo. Kukanti ke uZulu uyabe khangelele ukuthi yibo abantu abazi iBhayibheli, yibo abantu okumele ukuthi bafundise abantu ngokungenzi izinto ezingalunganga abathi yisono. Manje nxa esenguye osesona kuyadanisa kakhulu.
Abesilisa ungathi balomlandu bana bangawudlala lapha ukuze bavikele amakhosikazi abo.
Into eqakathekileyo engenziwa ukuthi obaba abanengi sibona bengayi ensontweni. Kodwa ubaba angaya ensontweni njalo bakhethe insonto engathi yileyana engelabumenemene, ngibona kungathi kunganceda. Yiko ngikhuthaza obaba ukuthi kabaye ensontweni njalo bangene insonto inye labo mama. Ngokwesikhathi siyabona ukuthi ubaba uya kweyakhe isonto, mama aye kweyakhe isonto. Lokho kuba ingozi kakhulu ngoba amaprofita labanye abafundisi bathatha iadvantage yalokho. Ngoba nxa bebona umama esiza eyedwa bahle babone ukuthi layo umendo wakhona kakula kubambana loma iunity endlini.
Baningi abantu abadlwengulwayo elizweni, kungaba kubangelwa yini lokho?
Okwakuqala ngokuma kwe-economy yelizwe abantu baba le stress, i-stress ibenze abantu babe le frustration, le anger. Yikho ke i-frustration liyana noma i-anger liyana yenza ukuthi obaba bayiqedele kubantu abawika. okwesibili kule mithi esithengiswa ivela phandle obaba abayinathayo noma kumbe ngamaphilisi abaginyayo enza ukuthi umhlana uqine khona ukuyana ke kuyingozi kakhulu ngoba kwenza ukuthi uphango lwabo lokufuna omama lube phezulu kakhulu babe seyicina bedlwengula abantu abangomama
ukhuluma ngomvunsa nkunzi lapha
yebo ngumvunsa nkunzi mnumzana kudala abantu babesenza ukuthiwa yimbiza okwakulungiswa yinyanga kodwa okwakhathesi sibona minengi imithi ekhona eminye ngeyezihlahla zegangeni eminye ngeyenziwayo silento ezinjengabo Congo dust lokunye okunenginengi njalo ungakhangela ku social media kulabantu abanengi abatsho ukuthi obaba nqabe lodubo kuzocansini wozani ngililungise ngile mithi enje beyikamba ngamabizo
itholakala ngapi limithi
Imithi le angikwazi emafamasi ukuthi ikhona kodwa eminengi itholakala ezitaladeni. Ungakhangela amanye ama social media group uyabona umuntu efaka ukuthi oyabe elodubo kumbe induku yakhe incinyane loma kayiqinanga ngithintani afake inombolo zakhe utsho induku eziningi ezikondane ikakhulu lezo cansi kuthinta omama labo baba kodwa ikakhulu kubo baba
lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomgcini sihlalo weHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula ngodaba lokudlwengulwa kwabesifazana asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi uNtungamile Nkomo
so ankulu uNtungamile Nkomo ungathina lokusasa kuhlelo abaculi bethu liviki samba lomculi kamasikhandi odabuka eJolojo umkhandi ozigandayo ophethe isingi yakhe asanda kuyethula ehaya intatheli ezindaba yethu uNtungamile Nkomo lomsakazi weStudio 7 ngokuthuthukisa abaculi
sanbonani sizwe esimnyama isinqumo esangenza ukuthi ngiculele ingoma ngiculela umthakazi wethu uNtungamile Nkomo kungoba umuntu uma engabe enze kahle kubalulekile ukuthi simncomeni esaphila ngemsebenzi yakhe ngoba ngakuthatha ngakubheka ngabona ukuthi akekho umuntu oseke wakwenza lokhu ngaphambilini ngoba mina ngikholela ukutheni ngizenzele into engakaze yenziwa omunye umuntu so ngathatha isinqumo sokuthi angifule ngibonge ngoba abaculi abaningi sidumile kakhulu siyaziwa ngenxa yakhe Esikhathini sinokuthi nje masidlaliwe emoyeni uthola ukuthi siyathintwa ngapha nangapha abantu bebonga sokungakho ngathatha isinqumo sokuthi ngibongele nabanye futhi abaculi mhlawumbe abangayenelisanga ukuthi bebonge ngengoma siyohlezi simhlonipha umhlonishwa wethu iStudio 7 siyaziqhenya ngaso futhi phambili nibambe njalo siyabonga
Hau, suga matota, wem canto, ai se a bom assisto a nadite.
Ai, ué, o culo em
siyabonga Nkomo,
siyabonga Nkomo, siyabonga Mthungameli wethu, thuthuzela abathuli bethu.
Wakulike mkandu zgondayo shabela kile lapu ya kula Mthungameli Nkomo zinga tina lakusasa wapoetu kuna wampo kuzo mkulo sivonga Mthungameli Nkomo wacha luta speke lo unengi lapa ngezo mkulo haye iskata stafumi la mtanje wale balisa ngenjabulo umtembo stembayo ukepitube zilane
kusugela ngu 7:30 kusia ku 8:00 ntambama kusielo lezindaba ze Zimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.